zwap.com.
Jehova musiki ndimi chegatinga kwanisi
nzira dzatichafamba garai malida mukange mwendeso parutivi tinosvika vana venyu zvino tatsika nemabvi kutaura ndokakamanda nyora iri manzi makatipa maziso ekuti tione bati yatione chatinogona nenyama kuplaza bati pane pasingadiwe mesi musatikanganwe musatirega tichipesana muguro ngaete kuti tibatane tiri kuchema nemu totenda upenyu tisabude mumba tisina kupfugama makuseni patinotanga jeni musafe makaneta nekuti chengeta vavengi vari teki teki kungotisiya chete satani anotikacha
Jehovha musiki ndimi chegatinga kwanisi
nzira dzatichafamba garai malida mukange mwendeso parutivi tinosvika vana venyu zvino tatsika nemabvi pakutaura ndokakamanda nyora iri manzi tione kune makwenzi anezvo tokure kure kusingapinzirike bvumvo kusingapindike netonyo kunyangwe tikabudise maburu baifundi ngatienda mukandiblesa nezvozvo kunyangwe vavengi vakanditi joko ndokutenderai zvenyu rewrite my story maipeni yacho baba take control
Jehovha musiki ndimi chegatinga kwanisi
nzira dzatichafamba garai malida mukange mwendeso parutivi tinosvika vana venyu zvino tatsika nemabvi pakutaura ndokakamanda nyora iri manzi
zwap.com.